Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro yena udzedu dzanhasi mufuro gumiguru 23-2017. Mirishonga inoitika kuchitungwisa mukupera kwesvondo zvichiterera kuitwa kafira mberi kwenengo dzeMDCT inotungamirwa navamogen tsvangirai. Sangano reWorld Health Organization rinobvisa chiremera charanga rapa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chokuva Goodwill Ambassador weAfrica anomirira zvirwere zvisingatapuriranwe. Vagari vemugweru vonyunyuta neurongwa webhajeti regore rinouya reguta ravo vachiti kanzuru yavo iri kuda kutambisa mari pazvimwe zvinhu zvisina musoro. Dambudziko rekushayikwa kwemari roramba richienderera mberi munyika. Nasi tine hurukuro zvakare nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau pamusoro pezvi pingaidzo zviri muchirongwa chebiometric voter registration. Harare City neHowmine dzokweshana mumakundano ekupedzisira echibuku Super Cup final. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mirizhonga yakaitika kuchitungwisa pamwe nezvinoreva kubviswa kwakaitwa vaMugabe saWorld Health Organization Goodwill Ambassador for Africa on NCDs. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu reVOA Shona.